zvindinoita zvakaitwa nomwe munhu wakanga ana mai vakwe vairohwa pamusha paguta guru rakanga rakavakwa. Zvino wakadai oimba mwana iyeye, vamwe varipo vachimubvumira vana vevamwe vakadzi, wakavambei achidai achiti oye 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 ngore oye re zvanyanya tokongure iyere iyo iyo zvanyanya mai vangu vakadzingwa musha wengu uroi oye oye zvanyanya toko iri iri hai zvanyanya mai vangu vakadzingwa musha wenguvuroi zvanyanyatoko mai vangu vakadzingwa musha wenguvuroi
Zonya nyato kwa.